Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nasa zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 18, 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kandemi ire ndichitepfenyura ndiri kumba senzire kuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi Dunhu remakonde rinovharwa nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCovid-19 Ongororo ichangoburitswa neAfrobarometer yokonzera mutauro munyika Zimbabwe inotara mazuva matatu ekuchema mutungamiri weZambia wekutanga kwaKenneth Kaunda Ukuo baba Emmanuel Ribeiro vachitwa gamba renyika zvichitevera kushaya kwavo nezuro. Indiwe mimwe emisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dunhu remakonde kumashonaland west rakavharwa nezuro nekuda kwehuwando hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chaCovid-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezvedanho rehurumende iri rekuvhara dunhu remakonde iro rinosanganisira guta rechinoi mangura nelions den mugwaro ravakanyora nezuro Vamunangagwa vakazivisa kuti vanhu makumi matatu nevasere vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nemusi wemuvhuro asi musi wechipiri vanhu zana negumi nevashanu 115 vakabatwa nechirwere ichi uye vamwe zana nevashanu vakabatwa nemusi wechitatu Vamunangagwa vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuvhara dunhu diki remakonde vachiti vabhizinisi vave kusungirwa kushanda kubva mangwanani na 8 o'clock kusvika na 3 o'clock masikati uye vanhu vachange vasingabvumirwe kufamba pakati penguva dza 6 manheru kusvikira 6 mangwanani Motokari zvinotakura veruzhinji zvinonzi hadzofanirwe kuzara kuitira kuti pave nemukana wemita imwe chete pavanhu vanenge vari mumotokari uye dzinofanirwa kufiritwa pakupera kwerwendo rumwe chete senzira yekuuraya utachiona unokonzera chirwere cheCovid-19 mumwe mugari wemudunhu iri vaUbert Matsi vati vanofara kuti dunhu ravo ravharwa kuitira kuti chirwere chisapararire
Ini ndinoona danho ratogwani yatomende serakanaka sezvo tiri kunzwa kuti makesi ecovid anenge ari kuwedza munzvimbo medu matiri muno muchinoi so hurumende iri kuedzaedza kuzama kuti covid isapararira nzvimbo ino yedu yemakonde
Asi mumwe mudzimai anotengesa hembe ada kuzivikanwa samuzvari Diana ati kunyange hazvo danho iri rakanaka vanhu vanoda kudya uye vamwe vabereki vanoda kubhadhara mari dzemadzamanishoni idzo dziri kudiwa kupera kwesondo rinouya
vanogona kuronge zvakanaka sazvo kuvhara ndito vafara nekuti vanhu vari kufa and staff vanhu vari kubata covid and everything and zvine zvakanaka kungozi vari kuroiriweye kudzivirira kuti zvisarambe ichispread and everything but in the other hand futi vanhu vanorarama nei because nemwe tikanzi tafara taenda kumba noda kuti vanhu vari kufa necovid Are we going to survive? Registration in a case where you say, my illegal people should register. In fact, you are married to register. My parents, they have to work and then they are forced to end up home. Education has been affected. Because the one who is not registered, they have to pay my rent. Because for a business, shop or not, you can't get my rent.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati zviri kuita hurumende zvakanaka kuvhara dunhu rinenge raita dambudziko kwete kuvhara nyika yose
sekutaura kwatakaita kare isu seMDC Alliance tinowirira nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown saka matargeted lockdowns tinowirira nao
Sondo rapera urumende yaka varadunu rekariba ne karoi ichiti karoi iyo ine makamba ni gumi alikutenga fojga yale kuwanda vano avu varikuwa kunzimbo zirikure uye kariba sezo iripa mugano ne Zambia ukukunonzi chirugulete COVID-19 chanita zukuru. Ndaka mira Studio 7 mchinoi ndini nunurai jena.
Bazi reutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa neCOVID-19 vamwe mazana matatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 371 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwando hwevanhu vafa nyika yose wasvika pachiuru nemazana matanhatu ane makumi mana nevanomwe kana kuti 1647. Uwando hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva zvachatanga wakashika upa zvuru makumi mana nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 40,927. Kushika upa rizvino vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose kuchitwa vamwe zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe zvine zana nemakumi matatu nevana kana kuti 427,134 vachibayiwawo nhomba yepiri. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Asi nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwando hwevanhu vave kubatwa pamwe nekufa necovid-19 kwakakonzerwa nekuti veruzhinji vanenge vakanga vaita kakuvarayirwa izvo zvakabvumidza denda iri kupinda zvakare mavari. Varusike vanoti panofanirwa kutosimbisiswa nyaya dzechenjedzo kuitira kudzivirira kupararira zvakare kwedenda iri ketatu kana kuti third wave.
Ndingati isu vamwe hatisi kunyanyoshamisika hedu nekuda kwekuti chamupupuri chiri kuitika checovid ichi hachisi kuitika muno muzimbabwe chete. Kana kutarisa nyika dzese dzakatitenderedza vanongori nedambudziko rehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Tichionawo zvekare kuti mudunhu redu rekuno kuAfrica nyika zhinji dzapindawo zvekare munguva yechando yewinta iya. Toyawo zvekare tiri kusangana nedambudziko rekushomekwa kwenhomba yecovid-19 inobatsirawo zvekare kuderedza dambudziko rehuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa.
Chii chikuru chingadai chiri kukonzeresa kukwira kwehuwandu hwamuri kutaura ihwohwo?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti veruzhinji mudunhu redu iroriri vanga vave nekuvarairwa kwakanyanyisa kubva dzatanga urongwa hwekubayiwa vanhu nhomba. Mukuvarairwa ikoko veruzhinji vanga vasisatombotevedzeri maguidelines aya anenge achitarirwa neWHO, kungave kuri kupfekwa kwemamaski, magungano, kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro. Saka isu hatisi kunyanyoshamisika, dunhu redu ratopindana neyatinoti third wave. Asi third wave iyi iri kuya ine ukasha nekuda kwekuti iri kuya ine mavarienti rekuindia rinotapurirana zviri nyore nevarienti rekusouth africa rine ukashawo zvakare. Saka ndo dambudziko ratasangana naro.
Ringagadziriswa sei dambudziko iri varusike?
Rinotoda chenjedzo yakanyanyisa kune mumwe nemumwe nekuda kwekuti iye zvinezvi tototi nyika yose yava hotspot. Hakusisina zvekutarisa kuti rekukwekwe kana kuti rekukaribha, nyika yose yakutoda kuti mumwe nemumwe anga achita chenjedzo iri pamusorosoro. Toona kuti tobatsirana sei kudzivirira dambudziko ratasangana naro pane zvinezvi.
Dzidziso iri kupiwa varusike idzidziso yakadii yamunotarisira kuti inge ine udzamu hwekuti vanhu vainzwisise?
Dzidziso inenge ine udzamu idzidziso inenge ichibva kuvashandi vezveutano, ndo yavanoti dzidziso inenge iri credible, dzidziso inenge ine chokwadi chakanyanya. Tenge tingatarisire kuti veruzhinji vawane dzidziso yavo kubva kumashamwari avo, sezvo pane njodzi yekuti vamwe vanokupedzisira vakuwedzera sauti netumwewo tumwe kuti munguva chokwadi chaicho chinopedzera chaakurasika.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Ongo Mifaruro ichangoburitswa neAfrobarometer inoratidza kuti Zanu PF inokunda zvishoma MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika kana ikaitwa mangwana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi yakaratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvinovhotera ZANU PF uye zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana zvichivhotera MDC Alliance. Vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vakaramba kutaura kuti vanovhotera bato ripi kana kuti vakati havazivi kuti vachavhotera bato ripi. Vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana vanoti vakarerekera kuZANU PF uye zvikamu makumi maviri kubva muzana zvakati zviri pedyo ne MDC Alliance. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nezvakabuda mutsvakurudzo dzeAfrobarometer nekuti ndozvavanogaroudza vanhu nguva dzose.
Zvapachena mazudzwa kwete neshamwari dzedu but kunyange navo vasingapifariri kuti aiwa musangano uyu wakarongeka uye uchakunda musarudzo dzikaitwa anytime. Izvi zvinonyanya kubva pakuti mutungamiri wedu wenyika vamunangagwa nehurumende yavo yesecond dispensation hurumende yeZANU PF vazadzikisa nokuita zvido zvatakatsikidzana nevanhu zvatakatibvirana muna 2018 manifesto yeri kuti izvi ndizvo tichaita.
Muteredzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hyachwayo vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo dzinoitwa kuti dzibatsire mukufambiswa kwebasa uye dzapa bato ravo maonero arinoitwa nevamwe. Vatiwo ongororo iyoyi yakaratidza kuti vanhu havasi kufara nehurumende yeZANU PF ndosaka zvakakosha kuti vanhu vabatane musarudzo dzinotevera.
Saka tinoona tsvakurudzo iyi yakaitwa nevakaita tsvakurudzo iyi yeAfrobarometer kuti aiwazve inoita kuti vana veZimbabwe vabatane pamwe chete vaone vane muono umwe chete kuti aiwa ngatibatane tigadzise nyika yedu zvinhu zviri zvifambe zvakanaka tinyatsoshanda nesimba kuti aiwa pari kuuya maelections ari kuyawo aiwa tivakwapaidze tive tichiwana victory yepamusoro kukunda kunotyisa kune mutsindo.
Mutauri weMDC team vaWitness Dube vati vanga vasati vaona gwaro reAfrobarometer asi vakati vanokoshesa tsvakurudzo dzakadai. Tsvakurudzo iyi yakaburitsawo kuti vakawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vanoti nyika iri kuenda kumawere sezvo hurumende isina zvairi kuita kuti vanhu vawane mabasa. Zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu zvinoti nyika iri kuenda kumawere uye zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana zvinoti upfumi hauna kumira zvakanaka. Zvikamu makumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana zvinoti hurumende haina zvairi kuita kupa vanhu mabasa uye zvikamu makumi manomwe nezvisere zvinotiwo hapana zviri kuitwa nehurumende kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira. Asi vamwe vanotiwo hurumende iri kutora matanho akanaka chose kuti munyika mugare muine runyararo. Tsvakurudzo iyi inotiwo veruzhinji havavimbi nemutungamiri wenyika nhengo dzeparamende kana mapurisa uye vanovimba nemasangano anoshanda akazvimirira. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati havabvumirani nemaonero eAfrobarometer panyaya dzematongerwo enyika vachiti vanoshamiswa kuti vanhu vangavhotere ZANU PF sei ivo vasingavimbe nehurumende yebato iri.
Patsvakurudzo dzakadaiwo hamungati dzakaperera dzose, dzimwe dzinenge dzina atingati mainternal contradiction sezvandataura apa kuti vanhu havavimbi nehurumende asi vanoti vanoivhotera. Iyi ndondo zviri kubudiswa umu. Saka ipapo pane mainternal contradiction zvogona kureva kuti vanhu kana kuti yetingati population yakashandiswa inogona kuva iri population iri concentrated kuvanhu vanofarira ZANU PF. Ndo zvimwe zvinogona kuitika.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaONG wayo vati vanobvumirana nemaonero eAfrobarometer kunyange hazvo vakawanda vachiti vakarasikirwa nemabasa kana nezvimwe zvavaiita kuti vawane raramo nekuda kweCovid-19. Vakawanda vanoti hurumende iri kuita zvakanaka mukubata kwairi kuita denda reCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
ZBC inotifata mukuru weRoman Catholic Church Baba Emmanuel Ribeiro avakashaya nezuro vapiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyorawo patwitter yavo vachiti Baba Ribeiro igamba renyika. mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakurudzira vose vedzisvondo kuti varangarire baba Ribeiro. Father Ribeiro vakafa vane makore makumi masere nematanhatu uye vaizikanwa zvakanyanya munyaya dzekuyamura vanotambura, kunyora mimhanzi yechitendero pamwe nekunyora mabhuku. Father Ribeiro vakaberekerwa kuchivhu mugore ra1935 uye vakadzidza pakutama mission ndokunodzidzira kuve mudzidzisi paGweru Teachers College. Vakazoenda kunodzidzira basa reufundisi pachishawasha ndokuzoenda kuAmerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusoro-soro paBloomington College of Music. Zimbabwe yabatana neZambia mukuchema mutungamiri wekutanga wenyika iyi vaKenneth Kaunda avakashaya nezuro vano vachiremekedza mabasa akaitwa nemufi achiri mupenyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara mazuva matatu ekuchema vaKaunda vakatiwo mireza yenyika ichange yakadzikiswa munguva yekuchema vaKaunda. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mushandi mukuru mubazi rezvekufambisa kwemasoko muZanupia vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kurwadziwa zvikuru nekushaika kwavaKaunda, avo vavati vakabatsira zvikuru bato ravo nemauto eZanla munguva yehondo yechimurenga.
Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vapa mashoko avo ekuchema nemhuri yekuZambia uye nemutuno nevatungamiri vayo nokushayikirwa kwayaitwa navaKenneth Kaunda. Akazvipira kupa nyika yake Zambia batsire kusununguka kwenyika yeZimbabwe nokubatsira varwi vorusununguko vose kubva kuZipline Zanla. Vakaunda did everything that was possible under the sun. Nyika yedu yachive independent nokushaikiwa kwavaita kudai tinonzwa kurwadziwa uye tinoti kumburiye kuZambia. Tiri kuchema pamwe nemi.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri wesangano reZipra Veterans Association rebato reZapu retired Colonel Bester Magwizi, avo vati vakaunda pamwe nevamwe vakuru venyika dzemuAfrica vakabatsira bato ravo kuronga hondo nekurwisa utongi hweRhodesia nekuvapa makamba ekushandira munyika yavo.
Tino urombo hukuru nekurasikirwa nababa Kaunda. Kenneth Kaunda mumwe wemafrontline states akabatsira kusunungura mhiri yeSouthern Africa yese zvayo, vachichengeta vanhu vekuAngola, vekuNamibia, vekuMozambique, vekuSouth Africa neshuve muno muZimbabwe. Pamwe chete tiri maliberation movement airwira rusununguko rwenyika dzedu dzakasiyana-siyana.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa varatidza kusuwa vachitumira mashoko avo enyaradzo kumhuri yekwaKaunda nenyika yeZambia vachiti munhu wese muAfrica arasikirwa nababa vedunhu reAfrica. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Twatayo vati kunze kwekubetsera dzimwe nyika kuwana kuzvitonga, vaKaunda vairemekedza utongi hweJekerere sezvo vakabvuma kusiya chigaro mushure mekukundwa musarudzo muna 1991 navaFrederick Chiluva vaimirira bato rinopikisa.
Kufa kwavaKenneth Kaunda anova mutungamiri wekutanga wenyika yeThe Republic of Zambia kwatibata zvakanyanya semusangano weMDC Alliance. Chimwe chatinotenda futi vaKaunda ndechekuti muna 1991 pavakaitwa maelections havana kurambira pachigaro sezvo zvatinoona zvichiitika kune dzimwe nyika, sezvo zvatinoona zvichiitika even kuno kuZimbabwe kuti kana mumwe munhu achinge akundwa anobva arambira pachigaro kuti aiwa ndini ndakasikirwa pano handibvi. Saka tinoda kutenda vaKaunda nebasa ravakabata kuti Africa iwane rusununguko, kuti mwana waAfrica azive chinonzi kutungamirira kuzvitonga kuzere.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Jason Mugodzwa, avo vanodzidzisa paGreat Zimbabwe University vati basa rakaitwa navaKaunda rinokosheswa munhoroondo yezvidzidzo zvekurwisa kupamba kwedunhu reAfrica.
VaKaunda nevamwe vavo veFrontline States ndo mapurezidendi akabatsira zvikuru muhondo dzerusununguko dzemuno muSouthern Africa. Vakabatsira nyika yakaita seSouth Africa neNamibia kuti dziwane rusununguko. Varume ava vakashanda zvikuru panyaya yanga yakaoma yecolonialism. Tinoona kuti tarasikirwa nekamba, tine urombo zvikuru.
Asi vaimbove nhengo huru yeZanupf nedare rechimurenga kuZanla munguva yehondo uye vakagara navaKaunda kuZambia vari kugare gumbo vati kunyange vazvo vaKaunda vakabatsira Zimbabwe kurisa vadzvanyiriri vechichena, dzimwe nguva vaKaunda vaivhiringa urongwa weZanupf muZambia. Azwa gumbo wana kunyato udaku buda pache na kutizicha yezu zaimbo itu wana wakaunda. Wakaunda wakashaya ni zuro mulusaka kuzambia hawe ni makule makumi mapamu mwangu ni manu mwe kuberekwa. Wakaita mtunga miriwe Zambia ukutanga mwene 1964 wakazo vizwa pachikara mwene 1991 na wachiluba. Taka mira studio 7 umasingo. Tini Godfrey Mtimba.
Yashika nguye kuli timbonzu kwa shiriku itika mu Amerika. Zero zezimbabwe shiruma Amerika shabata na nasi nevana wenyika hii mkucherecheza pamwene kupemberera zororo ija rejuntinth iro rinocherecheza kupezwa kwe uranda munyika hii kwa kaitwa musi wa chikumi 1865 mu Galveston mudunre Texas. Izvi zvaitevera mutemo wakanga wadzikwa nevaive mutungamiri weAmerica nguvayo vaAbraham Lincoln muna 1863 vekuti varanda vose varegererwe kana kuti Emancipation Proclamation. Mhemberero idzi dzinotevera kusainwa kuve mutemo nezuro kwezororo reJuneteenth National Independence Day nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden. Chitiko chavakatsanangura seruremekedzo rwakakoshesesa munhoroondo yeutungamiri hwavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Isaac Mwase vari mudunhure Baltimore muMaryland vanoti zuva iri rakakosha zvikuru kunyanya kumhuri yevatema vakatorwa kubva kuAfrica senhapwa vachinogariswa muAmerica. Mufundisi Mwase vanoti kunyanga hazvo zvakatora makore anodarika zana nemakumi mashanu zuva iri risati racherechedzwa. Zvakaitwa nava Biden zvinofanirwa kupembedzwa nevose vanofarira rusununguko pasi rose. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yavaita neStudio 7.
Ah, vese vese vanofarira rusununguko pasi rose vanofanira kupururudza. Muri yeAfrica yakaunzwa kuno pautapwa ichatopemberera zvakanyanyisa zvinene sindo. Nekuti Juneteenth inguva yanechicherechedzwa nevazukuru vedu vana veAfrica vakapambwa vakauya muno muAmerica. Kuti nyika yose yeAmerica icherechedze rusununguko urwu chinhu chakanaka chose.
Tichiona makore avepo nyaya yekupambwa kwevanhu yapera kana slavery yapera. Kwozoita zoro rekucherechedza zuva iri nhasi zvanga zvisina kunge zvanonokwa here izvi Reverend Wasi?
Chinhu chanchifanwe chakaitwa kare kare asi sezvo munongoziva kushanduka kwenyika ino zvinhu zvinotora nguva kuti zvinogadziriswa. Vanga vakapambwa vanga vari kuGalveston havana kukwanisa kuziva kuti vasununguka kwenguva yakareba. Vakatozogamuchira shoko June 19 vamwe vasununguka kare. Saka kuti nyika ino zvino ichicherechedza rusununguko chinhu chinokurudzira vose vari mukurwisa kuti pave nerusununguko rwakazara kuvanhu vose.
Chakanzwa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mushure mekusaina zuva iri kuti rive mutemo vachiti chiitiko chichange chiri munhoroondo upenyu hwavo yakakosha zvakanyanya munhoroondo yekuve mutungamiri weAmerica kana kuti one of the greatest honors of his presidents. Zvii zvamungataura?
Ari kuziva kukosha kwenguva iyoyi nokuti rangarirai nguva yakapedzisira kuti pave panogadziriswa holiday yenational holiday 1983 pavakaita Martin Luther King Jr. National Holiday. Pazvakaitwa izvozvo pamwe pane makakatwanwa zvino almost 40 years later pakuitwa National Holiday yeJuneteenth. Chinhu chakakura vaBiden vari kureva saka vachiti vacharangarirwa zvakanaka pakuita kuti pave National Holiday yeJuneteenth.
Chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Isaac Mwase vari parunare kuBaltimore mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri. Varukuita zvidzidzo zveurayiridzi paMorgan Stanley College vadzingwa pachikoro chinasi mushure mekutadza kubhadhara mari yechikoro. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Dzive paMorgan Stanley vanodarika mazana matatu vanonzi vadzingwa mushure mekutadza kubhadhara kwavari kuita mari inoita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvemadhora ari maRTGS zvaita kuti vaswere vari kunze kwechikoro. Mumwe ari kudzidzira kuita murayiridzi pachikoro apa muzvare mazvitaishe Tembo vati vaswera vari panze vasingadzidze zvitevera kudzingwa kwavaita.
Tiri kudzingirwa school fees inove 29,100, of which principal vanga vakati vachauya kuzotaurirana nesu kuti votiudza percentage yatinofanira kuti tibhadhare for the meantime kuti tiwane access yekupinda muchikoro. Saka nhasi vazongoti varira gedhi vachiti tinofanira kunga vakatopedza 75% yefees. Vanhu vakangoungana pachikoro, of which nenyaya futi yecovid vanhu vakangoungana because varoda kuona principal wachona ari kunzi hatoripo.
Mumwe mudzidzi aramba kutaura zita rake audzawo Studio 7 kuti havachazive pekubata sezvo vasina mari iri kudiwa nevakuru vechikoro.
Ndivakati vachaona kuti tobhadhara 75% here kana kuti toona kuti inofanira kunge iri percentage ipi inenge yaita se inenge yabhadharwa. Saka apa vangotuma admin kuti asina kubhadhara 75% haasi kupinda chii mugedhi, of which mastudents akawanda haana kana kutombobhadhara mariyo bhozi vazhinji ava vamwe vacho vasati vatotora mari zaudzi ekutp nenyaya yekuti havanga vasina kutobhadhara mari dzetp. Saka izvezvo 29,000 iyoyo iri kutonetsa kuita se iri kutonetsa kuwana.
Mutungamiri wesangano reCouncil of Student Teachers vaWalter Muzamani vati kuungana kwaswera kwakaita vadzidzi panze pechikoro kwakonzerwa kuti mirayo yakatarwa nehurumende yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 isatevedzerwe.
Kutoshamisika kuti zviri kubva kunani. Principal wacho havabatika, hatina namba dzavo, hatizivi totaura navo sei. Maautorities acho varingoti atumwawo navo. Zvinhu zvacho hazvichazonzonzwisika kuti totangira papi. Ende yekuvharirana panze pechikoro hainatsobuda nenguva yatiri yecovid.
Mukuru wechikoro cheMorgan Stanley vatondera James Zenda vaudza Studio 7 parunhare kuti vari pazororo vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Vakati titaure nemutevedzeri wavo avo vanzi vanonzi Mike Seke, asi Mike Seke vati vanga vachiri mumusangano nevatungamiri vevadzidzi pachikoro apa patavabata parunhare kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Munyori mubazi rezvedzidzo yepamusorosoro vafanira tagwira vatiwo titaure negurukota rezvedzidzo yepamusorosoro vaAmon Murwira avo vativo vari kudawo kutanga vaferefeta zviri kuitika pachikoro cheMorgan Stanley vasati vatipa divi ravo sehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mabasa akaitwa naFather Emmanuel Beiro pamwe nemutungamiri weZambia wekutanga vaKenneth Kaunda avakashaya nezuro. Tichatarisawo dambudziko recovid-19 rakatarisana nenyika. Sezvo nguva yedu yapera, rakaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Dunhu reMakonde kuMashonaland West rinovharwa nekuda kweuwando hwevanhu vari kuramba vachibatwa necovid-19. Ongororo ichangobudiswa neAfrobarometer yokonzera mutauro munyika. Zimbabwe inotara mazuva matatu ekuchema mutungamiri weZambia wekutanga vaKenneth Kaunda uko baba Emmanuel Ribeiro vachitwa gamba renyika zvichitevera kushaya kwavo nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isikati senda baku VOA Ndebele.